Manira kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 25 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe yose pamazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe. Mutori wenhau dzemitambo Tendai Ndemera aradzikwa kumarinda eZororo Memorial Park muHarare. Christmas yegore rino inotambwa zvisina mutsindo nekuda kwezvikonzero zvakati kuti
munhukadzi akaremara akarorwa nemurume asina kuremara kana kuti even murume kana kuti arore munhu asina kuremara hama zhinji adziwanza kuzvitambira kana atori mukadzi vanotopopota endapo vatorambanisa vanhu even murume chaiye kuti atowana mukadzi ari ebobodhed zvinogona kunetsa kozi vane vachiti haana zvaanokwanisa kuita
vakaremara vochema chema nekumbuchikidzwa kuri kuitwa kodzero dzavo Zimba. Muimbi ane mukurumbira Master KG we South Africa okurudzira veruzhinji kuridza nhasi musi wechisimusi kambo kake kakazunza pasi rose gore rino Jerusalem. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe yose pamazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe. Bazi rezveutano rakaziisawo nezuro kuti vanhu zana nemakumi matatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru gumi nezviviri nemazana manomwe nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 12,786. Vanhu vapora kusvika pari zvino vava zviuru gumi nemazana matatu negumi nevana kana kuti 10,314 zvichitevera kupora kwevanhu makumi mashanu nevashanu nezuro wakare. Asi vanhu vachiri kunetseka nechirwere ichi vava zviuru zviviri nezana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 2,133. Huwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa neCovid-19 vadarika mamiriyoni makumi manomwe nemapfumbamwe nemazana masere ezviuru kana kuti vadarika 79,800,000 uye vafa nechirwere ichi pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru kana kuti vadarika 1,700,000.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6175 ne 7255 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 pashortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kHz.
Mutori wenhau dzemitambo Tendai Ndemera aradzikwa kumarinda eZororo Memorial Park muHarare. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Ndemera uyo angave nemakore makumi matanhatu nemaviri okuberekwa aradzikwa muZororo Memorial Park pamberi pechaunga chakanyanya chacho chiri chevanhu vabva kumbare. Vanhu ava vanosanganisira vatori venhau dzemitambo vane mukurumbira Charles Mabiga, Hope Chizuzu, Josh Mtali na Rosenthal Mutakati. Mabika ati dai Ndemera uyo akambotambira chikwata cheDynamos achiri mudiki akada kutamba nhabvu kudarika kumunyora kwake, ingadai achiverengwa pavatambi venhabvu vakaita saGeorge Shire nevamwe vakadaro.
Ndem kana kuti Tindo muchinda uyu anga akavenga Tendai nekuti nyaya dzake dzanziri dzekungosekesa kana even muofisi imomo maanenge achitaipa stori achidini dini anenge achingotaura vanhu vachingoseka. Saka kumuziya kwese kubvira kukura kuzosvikira atisiya Ndem Tindo anga ari munhu wevanhu aingoda zvekusekesa.
Munin'ina waTendai vachamu Thomas Ndemera avo vanga vachiona kufambiswa kwekuradzikwa kwemukoma wavo vati zvinhu zvese zvafamba semarongero avanga vakaita. Tete vemuchakabvu ambuya Elizabeth Chitima ava nemakore makumi masere nemasere kuberekwa vati varwadzikana zvikuru nekushayika kwemuzukuru wavo Tendai.
Arwadziwa zvakakurisisa nokuti ndiyo vandanda kutenda navo kuti kufa kwangu vachinditakura vachinondiisa kufuraniro.
Ndemera uyo aizivikanwa zvikuru nekuti Ndem kana kuti Blatindo akashaya nemusi wechitatu mangwanani. Ndemera akashandira mapepa nhau akaita sePeople's Voice, akashanda kuZim Papers, akashandirawo zvekare Daily Gazette uye akashandirawo Studio 7 yeVoice of America semutori wenhau dzemitambo. Ndemera asiya vana vanomwe nevazukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko atiri kutambira anoti vatori venhau vanga vachifanirwa kunoradzika. Mumwe mutori wenhau Foster Dongozi uyo akashaya nemusi wechitatu havachakwanisi kuita izvi sezvo Dongozi achinzi akafa nechirwere cheCOVID-19. Vachizivisa nezvekuradzikwa kwaDongozi mangwana, sachigaro veZimbabwe Editors Forum vaDumisani Muleya vanyora patwitter yavo vachiti Dongozi acharadzikwa mangwana kusanyati, asi vatori venhau vachatadza kunomuradzika zvichitevera kuziviswa kwavaitwa kuti mumwe wavo akafa nechirwere cheCOVID-19. Dongozi ndiye anga ari munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists apo ashaya. Dongozi akashandira makambani enhau akati kuti anosanganisira The Chronicle, The Standard Newspaper, Studio 7 Voice of America ne Daily News. Dongozi akashandawo nemasangano anoti Southern African Journalists Association, Federation of African Journalists ne International Federation of Journalists. Mutori wenhau uyu akashaya ava nemakore makumi mana nemasere ekuberekwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kushorwa zvikuru kuti vakaenda kuzororo rekisimusi kumusha kwavo kutsva kuFlorida, vachisiya zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muhurumende zvichitevera kuramba kwavo kusaina mutemo une homwe yemari yekubatsira veruzhinji vanoshaya panguva ino yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Eliot Masocha vanoti vaTrump vari kufunga chete nzira dzekuti varambe vari mutungamiri weAmerica kunyange hazvo vakakundwa musarudzo iyi navaJoe Biden veDemocratic Party. VaMasocha vaudza tanonoka hwande weStudio 7 kuti zvisinei nezviri kuitwa navaTrump vaBiden vari kuenderera mberi vachiumba hurumende yavo zvishoma nezvishoma.
Tiri kuona kuti zviri kufamba zvakanaka chaizvo. VaBiden vari kupuwa nguva yavo norutsigiro rwokufana kugadzirira kutora masimba musi wa 20 January, vachiumba hurumende yavo vaBiden. Zvino zvichiratidza kuti America ina vanhu vakaita sei. Tinoona kuti vaBiden vari kutora vanhu vamarudzi akasiyana siyana, maNative American vaya vakaonekwa vari muno muAmerica, vatemavo vakauyavo muno vachiuyavo nenyaya dzeuslavaries, varungu gochani, vachiumba hurumende yavo zvisati zvamboitwa munhoroondo dzematongerwo enyika yeAmerica, kuratidza vanhu vomuAmerica, kuratidza vanhu vapasi rose kuti pakuumba hurumende ipi neipi hapafaniri kuva nekusarudza ganda romunhu kana kusarudza kuti munhu wakabvepi.
Mataura pamusoro pemakurukota ari kudomwa navaBiden vanobva kumarudzi akasiyana siyana. Kusiyana siyana kwemarudzi mudare ramakurukota kunobatsira chinyi kana vava kutonga?
Zvino zvinobatsira chaizvo sa, nokuti rumwe norumwe rudzi rwavanhu rune rwine nyanzvi yarwo, nyanzvi dzarwo dzine ruzivo rwakasiyana nedzavamwe varinge vari kuna marudzi yatinoti diversity iyeye.
Chii chiri kuitika navaTrump mazuva ano?
VaTrump vanenge munhu watoita sokuramwa basa rake rokutonga, nokuti ndo vachiri kutonga kusvika musi wa20 July. Asi tinoona kuti havasi kumbovonekwa vachipesera vanhu panyaya iripo mazuva ano ecoronavhairasi, pamwe nokubayiwa vhakisini, mushonga wecoronavhairasi havapo. Tinotoona kuti iche zvino izvi vanotonzi vabuda muwhite house muya vaenda kumba yavo iri kuflorida uko kumafura mhepo, vachisiya basa riripo ravanofanira kunge vachiona kuti riri kuitwa, basa rokuti vanhu vomuAmerica vapuwe mari stimulus package iya, vakabva varisiya vakaendazve. Basa riripo izvozvi zvinokurudzira vanhu ngavabayiwe, nokurudzira vanhu kuti ngavapfeke mamaski vazvichengetedze kucoronavhairas, vazvisiya varamwa vatoenda kuflorida.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunhare vari kuOhio natanonoka hwande weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am, 4930-6175 ne 7255 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am, 4930-13860 ne 15460 pashortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 am kana 4930 kHz.
Vakare mara vanoti hurumende inofanirwa kutora matano ekupedza kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munharaunda dzavagere. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzidzi wezvemabhizinesi paRare Polytechnic muzvare tinotenda Gweshengwe, avo vakaremara vanoti vakaremara vakawanda vari kusangana nematambudziko ekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo.
Munhukadzi akaremara akarorwa nemurume asina kuremara, kana kuti even murume rakuti arore munhu asina kuremara, hama zhinji hadziwanza kuzvitambira. Kana atori mukadzi vanotopopota, endapo vatorambanisa vanhu, even murume chaiye kuti atowana mukadzi ari ebobodhed zvinogona kunetsa, kozi vane vachiti haana zvaanokwanisa kuita.
Mashoko amuzvari Gweshengwe anotsigirwana amai Naspa Manyau, avo vakaremarawo zvekare.
Mashoko acho anotaurwa ekudzikisirana pasi, vamwe vakati anotsigirei chirema, Amwakati chirema chaningi mazochiona here chaendepi. Amwakati anzwe tsitsi here. Sanga ukazoonekwa wazvitakura mwana wati munhu akaitisa munhu pamwere. Anzwe tsitsi here because most people vanofunga kuti munhu akaremara aite zvebonde.
Mutungamiri wesangano revakaremara reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, Amai Farai Cherera vanoti, dambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi vakaremara rakakura zvikuru.
Ningati ivo vanhu vacaregivers vanobetsera vanhu vakaremara vazhinji ndivo vanhu vanowanika vachaita mhirijonga. Unodzvinyirirwa kunzi ukanotaura chete handichazokwanisa kuti ndikuchengete. Vamwe ndiana baba, vamwe ndiana sekuru, vamwe ihanzvadzi.
Amai Cherera vanoti hurumende inofanirwa kutungamira mukutsvaga nzira yekupedza matambudziko anosangana nevakaremara.
Dai panga pakaitirwa maawareness campaign, vagona kusimuka voga kuzvitaurira uye kudzidziswa nzira dzokuzvidzivirira uye kuti vasatye, vasimbe, vaburitse nyaya idzi pachena. Mhosva hairovi.
Gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti pane mutemo wakanangana nekuchengetedza kodzero dzevakaremara uri kuvandudzwa.
Zvinofanira kuitika kuvanhu vasingabate vanhu vanorarama neurema zvakanaka, vanobata chibharo, vanovakanganisa nenzira dzakasiyana-siyana, kana kutuka, kushungurudza nemashoko nemabatirwo. Zvese izvozvo zvinofanira kuti zvibude zvakakwana mumutemo iwoyo.
Vamavhima vanoti bazi ravo rakaparura chirongwa chekudzidzisa veruzhinji mumadhorobha nemumaruwa pamusoro pekodzero dzevakaremara seimwe nzira yekuderedza dambudziko remhirizhonga radai kutekeshera pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa mashoko atumirwa kuStudio 7 pamusoro pezororo rekisimusi. Totanga nemashoko atumirwa neMDC Alliance.
President wevanhu, President Nelson Chamisa, vatura mashoko kumhuri yese yeMDC Alliance, kuma leaders ese vatungamiriri vari pa zvigaro zvakasiyana-siyana kubva ku National Standing Committee, National Executive Committee, National Council, kuma provinces kwedu, kuma constituency coordinating committees, ma branches nechiita chese cheMDC Alliance, vachitishwira kuti tive nekisimusi yakanaka, uyezve tichizvidzivirira kubva kuchirwere chatekeshera pasi rose, chirwere cheCovid-19, sezvo vanhu vakawanda vachasangana vachibva kumativi mana enyika nevamwe vari kubva kunze kwenyika. Tichipemberera kuzvarwa kwaIshe Jesu wedu musi wekisimusi. Vatishuvira zvakare kuti tive negore rakanaka ra2021, gore rinotarisirwa kuti tinokwanisa kunge tichiwana budiriro tese semhuri nemhuri dzedu. President Chamisa vataura zvakare kuti gore ra2020 ranga riri gore rakatiomei kubato reMDC Alliance neZimbabwe yese. Asi President Chamisa vatenda zvakare mhuri yeZimbabwe, mhuri yeMDC Alliance, nekuramba vakabatirira pachirangano, vachiramba takatarisa mberi yavati sacrifice and loyalty to the struggle. Sira President Chamisa vatishuvira kuti tinge tiri tichifara sezvo iriri zororo rekurangarira kubarwa kwakaitwa mudzikiniri wedu Ishe Jesu Kristu. Vachishuvira kuti tinge tichirangarira zuva iri murunyararo takabatana sevana MDC Alliance, sevana veZimbabwe. Zimbabwe.
Makateerera ku Studio 7 tukutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasai sai anoti 909 am 4930-6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa wokunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk, tibatei pa masai sai anoti 13860, 15460, 909 AM, kana 4930 kilohertz.
Iko zvino, tochinzwa ozwa vako vatereri ve Studio 7.
Merry Christmas. Merry Christmas.
Magadini muria Zimbabwe ndinot patients magaraba ndiri kwadzisa mujara wangu pelani magaraba ndichikwadzisa muria kwa magaraba ndichikwadzisa kuti muria kwa kubolinge cheng kwa murei ko Jeff Murei ndisekuru vangu ndichikwadzisa kuti elements yana makuva ari kwa murewa nemuria kwa makuva ndichikwadzisa kuti area Manyaira, ndiyate swara wangu, nemuri yese kwa manyaira. Na chanira na sheta ropa fazi kwa manyaira, ndo muri yangu. Tinuwa Christmas ya kanaka, nye ya kanaka, tinuotipinde mguri hitwa sa kanaka. Tinuotenda angu.
Hey, blessing Zulu, na jonga kandimire, parisei kwa hapo pa Studio 7. Ndino da kutekune muri ya Zimbabwe, ndino uvimba kutimamane Christmas ya kanaka. Uye manga mochi zipi wa mochi fara, kunyangwe zinu zaka uoma kudai. Ndino kushuire gore zara kanaka, uye mari wa kutendere kupina mugoreza. Ndini wenyu Chief John Chiweza, ndiri kuhonde valley kuchisu.
Hey, pa Studio 7 apo, pa Studio 7. Hey, mamuka sa imese, vashamarari, munofara zvenyu, inetwa Bishop, tiri kuno ku South Africa, Joburg. Ndoda kukwazisa zvangu, hama dzangu, tiri kumusha uko, kuchipinge, mai vangu, Vastole, ne varora vavo, varikoko nevana vese, azukuru nehanzvadzi. Mai Unity. Namai chenya apo ndinoti zve vaningina wangu varikoko upana Kellen na Kate Unity lenda apo kule dzangu dziri pa Gaza border gezi nemhuri kuti muri sei kokoko ndoti munofara here mai mwana chashata nemwana mission papo ndoti muri sei zvenyu kuzoti boy sei Christmas ndoti Christmas vaine Christmas yakanaka atenda zvangu
sora sei pa Studio 7 pa no ndinodzi Dennis Madera kubva pakapa apa ndinokwazisa mukadzi wangu anodzi Beauty Stall matezo hapo nevana vake kana kuti vana vedu vanonzi umwe munashe umwe anonzi Madzena Thandabantu ndotenda nemukadzi wangu kusingirira kwaanako nyangu baba vakagara kuJoni nguva yakareba neamai guru vangu vanonzi mai guru mai mawillis na mukoma wangu anonzi mahovhu hovhu ndivakwasa vose muve nenguva yakanaka pa Studio 7 mose mundipa nhau dzinofadza. I am so much thankful. Bye.
Ayo anga ari mashoko evateereri ve Studio 7 avatitumira nhasi muzuva rekisimusi. Muimbi ane mukurumbira Master KG weku South Africa ari kukurudzira veruzhinji kuridza nhasi musi wekisimusi kambo kake Jerusalema ako kakazunza pasi rose gore rino. Hey.
Ema, ikayala mi, ilondoloze, uhambe nami, tumangishila na Jerusalem, ikayala mi, ilondoloze.
Jerusalema, mumanzi wa Master KG, uchuya kwa muri, uchibwa kuno ku Studio 7, irimu Washington, D.C. Nasi mchurongwa chedu che live talk na HPM, tirigutarisa zuru kichika mnyika. Zinobata, vanu vakasiya na siyana, takatarisa zororo rekisi musi, negore idza. Sezongo edi apera regaiti mbotarisa misoro yedu, ye nauza nasi. Muturiwe nauze mitambo, tenda indemera. Aradzikwa kumarinda eZororo Memorial Park muHarare. Christmas yegore rino inotambwa zvisina mutsindo nekuda kwezvikonzero zvakati kuti. Vakare mara vochema-chema nekumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzavo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCOVID-19. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuzika tisenda baku VOA Ndebele.